Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina, kurume 10, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende inoti yakagadzirira kuramba ichienderera mberi nenhaurirano nevashandi panyaya yemihoro yavo. World Health Organization inoti vanhu zviuru mazana mashanu vakafa nechirwere cheCOVID-19 pasi rose kubva zvatanga kupararira mhando yechirwere cheCOVID-19 yeOmicron. MuZimbabwe bazi rezveutano rinoti nezuro hakuna munhu akafa nechirwere cheCOVID-19. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvedzidzo yepasi Dr. Evelyn Glovu vazivisa mumashoko kuvatori venhau kuti varayiridzi nevamwe vashandi vehurumende vanga vachiramwa mabasa vambomiswa basa kwemwedzi mitatu vasingatambiriswe. Zvichakadaro, gurukota rinoona nezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vanoti hurumende yakagadzirira kuramba ichiita nhaurirano nevashandi vayo nenyaya yemari yemihoro. Hurumende yakawedzera vashandi mari nemusi wechipiri mushure mekunge varayiridzi varatidzira zvine mutsindo nyika yose. Mumashoko kuvatori venhau, hurumende yakati mutungamiri wenyika Mbune vaEmerson Mnangagwa ndo vakazopindira kuti vashandi vavedzerwe mari. Asi vashandi vehurumende vakawanda vari kuti pachitariswa mamiriro ezvinhu mari iyi ishoma, nekudaro vamwe vave kuti vachaenderera mberi vachiramwa mabasa, vamwe vachiti vachadzokera kubasa asi vachienderera mberi nehurukuro. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata muzvinafundo Mavhima.
VaZulu, nhaurirano dzinofanira kuramba dzichienderera mberi pakati petimu rehurumende netimu revashandi vachionesana, kunyanya vachionesana nyaya dzekuti since hurumende yaisa zvayaisa izvo zvakabva kumutungamiriri wenyika nehurumende, ivo vashandi ngavachidzokerawo kubasa vanosevenza.
Sei zvakakosha kuti vadzokere kubasa panguva ino?
Kuitira kuti remangwana revana vedu rive zvakanaka. Saka ndokurudziro yatinoti vanotungamirira vashandi vanofanira kuti vaise kunyanya kumaticha edu. Chechipiri ndechekuti panofanira kungogara paine kuonesana, nyanya tichiinda mberi, nekuti hazvizove zvinhu zvakanaka kuti pazomboita dambudziko iroro rekuti varayiridzi kana vamwe vashandi vehurumende vanomira kuenda kubasa, zvinove zvinokanganisa budiriro yenyika.
Poitwa sei?
Vanhu vanofanira kugara vachikwanisa kutaurira kuitira kuti izvozvo zvisaitike. Saka tine chivimbo chekuti kudairo vhiki iro rino iri hurukuro idzodzo dzinofanira kuendera mberi muNJNC, National Joint Negotiating Council, vachigadzirisa panoda kugadziriswa, vachionesana zvakare kuti zvinogona kuitika ndezvipi, zvisingagoni kuitika ndezvipi. Maexpectations evashandi anofanira kunge ari my expectations anoita kuti nyika irambe yakamira pane zveupfumi pane kuti vanhu vade kudla zvose zviripo nhasi iyo nyika yozosara isina zvinoita kuti ienderere mberi.
Gurukota anoona nezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Ko vashandi vari kutambira sei kurudziro yehurumende iyi? Mutungamiri weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions, Amai Cecilia Alexander, vaudza Blessing Zulu kuti hapana chakaipa.
Saka nyaya iripo ndiyo yekuti chanesa ndechekuti kune vari kutotadza kuya kubasa izvozvi. Tiri kuona effective date racho ravharanzi March. Isusu taiti isusu fanoona zvamungatiitire kubva iko zvino kusvika March. Saka ipapo ndo pamwe patinetsa. Uye mukatarisa ofa yacho muchaona kuti iofa yakataurwa nehurumende isusu hatisati tadaira pazviri, hatisati tataurawo zvatinofunga pazviri. Saka tiri kuti isusu dai effective date radzoka kuJanuary. Uyezve tiri ipapo zvakare pa effective date ipapo tiri kuti mukutaurwa kwazvakaita zvinoratidza sekuti pane zvakawanda wanda zvataurwa zvekuti tinofanira kuti isusu tipindure.
Poitwa sei?
Saka maparties anofanira kusangana paNGNC. Tasangana paNGNC totaurirana. Isusu sitaurawo zvatinofunga government, sitaurawo zvainoda nezvainokwanisa, sitaurawo zvatinoda tozopedzisira tazoti isusu tasvika pokuti pari zvino tambosvika pakadai. Saka iroro danho iroro harisati raitwa. Tiri kutarisira kuti tichagona kusangana kuda kumafriday kana kuti early next.
Asika vamwe varingoti mari ishoma zvikuru, Mai Alexander.
Tinozviziva kuti mari yapiwa massive servants haisi riyo yavanga vakatarisira. Tichitarisa maposition paper atakapinda nawo manegotiations. Asi tiri kuti chidanho chikuru chaitika ndechekuti takutanga kuchitaurirana zvino nyaya yemasalaries acho tichitaura maus dollar. Saka tinodaira kuti tichafamba tichawirirana kuti tichafamba sei yatinoti road map isusu, kuti tichawirirana kuti kubva pano tifanotambira yatapiwa iyoyi icharevhiwiwa muna April here. Tazobva muna April ichazoreviwa rini. Tichifamba tichidaro kusvika tazosvika patinoda kuti tisvike. Saka tichaita step by step.
Mutungamiri weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions, Amai Cecilia Alexander, vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Sangano guru revarairidzi reZimbabwe Teachers Association rakati nhengo dzaro dzichadzokera kubasa kana mari yauya mwedzi unouya uye kana vapiwa zvekufambisa. Blessing abata mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure.
Ihurukuro dzemhando ipi dzinoitwa makore mashanu dzisingagumi? Hapana kubasa kwatomhanyira kana mari isati yagadziriswa. Hatina chekutoendesa kubasa kwacho, hatina chekutonodya vanoda vakwanisa kutoenda kuchikoro. Nyaya dzenhaurirano idzi takaguri tadzichemera kuti ngatitauriranei kubva patakafamba neshoka kubva kwamutare December 2017 tichiti onai varume zvavaita zvekuba mari dzevanhu hazvitendegwi, dzorerai mari pakare, vachitisunga vachitirova zvakadaro. Tikatogara pamahofisi yamutuli tichichema kuti gadzirisai nyaya for 5 years massive servants haasi kutambira mari. Izvezvi kuvochitanga kutiudzwa kuti ngatitende kubasa vatitauri haasiri here, hakusi kunyengedza pwere here kwavanenge vachitiita. Asi tiri kungoti ngatigadzirisei nekuchimbidza tiise vanhu mari ma540 vakurumidze kudzokera basa, vanhu vana vatange kudzidza. Hazviite kuti zvikoro zvirambe zvakavhurwa, zvinongovhurwa chete kana vanhu vapiwa maUSD 540 avo.
Zvinhu zvakamira sei muzvikoro pari zvino?
Muzvikoro tiri kunyanya kutenda vabereki vaakuchengetera vana kumba kuti vasauye kusveta misikanzwa kuzvikoro, sezvo kusisina matwarairidzo ariko. Tine vanavo vachiri kuramba vachiuya kuchikoro vachiswera vachitamba, vamwe vachikuwadzana nekuti varayiridzi hakuna chiriko. Ukapinda muzvikoro unogona kuona kuina hedhi kana deputy kana kushaya mumwe wavo zvachose, zvikoro zvakavharwa. Tasvika pekuti hakuna achakwanisa kuramba akanyarara, munhu wese aakutaura kana kumahofisi makuru chaiko, nekuti mari dzacho dzakangofanana dzevarayiridzi nevanoshandisa muministry. Saka izvezvi hakuna kudzidza kuri kuitwa, hakuna maticha ari kuwanikwa muzvikoro, ende vana vaakuitawo vachirega kuuya kuzvikoro.
tirikunzwawo kuti varairidzi vari kutyisidzirwa uyewo tanzwawo gurukota rezvedzidzo richiti vasiri kuenda kumabasa havasi kuzotambiriswa uye vamiswa basa kwemwedzi mitatu. Munoti kudii nezviri kuitika izvi?
Tinoona kuchizira kuri kuita kuchiwedzerwa. Tiri kuona vanhu mastate agent nevamwe vanhu vezanupf party vanenge vachishishidzira maticha ayo ari kutadza kuenda kumabasa, vachivashishidzira kuti vachavatransfesa muzvikoro. Panguva ino yatiri kutaura tine maticha anokwana 232 vawana matiresi ekudzi vachamanikidzwa kubva pachikoro chavaidzidzisa vachiendeswa pane chimwe. Tine vanokwana 102 vanga vachifonerwa vachinzi vanogona kudzingwa mabasa, vachifonerwa directi pamafoni avo tisingatarise masekira anongonyorwa ayo atisaverenge, nekuti tinoziva kuti chatangomirira izvezvi kuona bepa rakanzi 540 yenyu yakuzopinda muaccount. Mapepa mazhinji ari kunyorwa nehurumende zvichinzi no work no pay. Tiri kusangana nawo, asi isu tiri kuudzawo kuti no pay no work, ende taane makore mashanu tisina pay. Ngavachitanga vatibhadhara titange kushanda basa.
Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, Vaobet Masaraure, vari parunare naBlessing Zulu Studio 7. Bazi reUnited Nations rinoona nezveutano pasi rose reWorld Health Organization rinoti vanhu vanodarika zviuru mazana mashanu kana kuti 500,000 vakafa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvakawanikwa mhando itsva yechirwere cheOmicron. Mhando iyi yakatanga kuonekwa nenyanzvi Dr. Sikululile Dube, chizvarwa cheZimbabwe chinoshanda kuBotswana muna mbudzi gore rapera. Mukuru weWHO vaAbdi Muhammad vachitaura nevatori venhau padande mutande reInternet vakati pavanhu vakafa zviuru zana kana kuti 100,000 vari muAmerica. Vanhu mamiriyoni zana nemakumi matatu kana kuti 130 million vakabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira pakatanga kupararira mhando yeOmicron. Pasi rose kwemavhiki mashanu akatevedzana, uwando hwevanhu vari kufa neCOVID-19 hwakaderera nezvikamu zvinomwe kubva muzana, uye svondo rapera chete kwakafa vanhu zviuru makumi matanhatu nezvisere kana kuti 68,000. Mukuru weWHO vaTedros Adhanom Ghebreyesus vakayambira vanhu pasi rose kuti vasarivare, nekuti chirwere ichi chichiri kuuraya vanhu vakawanda. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvirwere zvekutapuriranwa muzvinafundo Davidson Saungweme, vanodzidzisa paUniversity of North Georgia muno muAmerica.
Problemu yechirwere ichi ndeyekuti pane musiyano pakati pevanhu vanobatwa nacho nevanhu vanofa, nenyaya yekuti manhamba evanhu vanobatwa anowedzera pano anotanga kudzira, kazhinji evanhu vanofa anotanga kuwedzera. Saka even maonero aiita nyanzvi nanamazvikokota vakawanda ekuti chirwere ichi hachiparadzi kana kuuraya semaurayiro aiita dzimwe mhando kana kuti mamwe mavarians acho, it can be mistaken. Kunogona kuona kusiriko.
Tikatarisa ka zviri kuitika muZimbabwe nemuno muAmerica, tiri kuona kuti vari kufa nekubatwa nechirwere ichi tichitarisa uwandu hwavo hunenge hwati dzikirei, zvinoreva kuti chaakunopera here?
Zvekare iko zvino kuti tisvike pamaconclusions ekuti chirwere ichi chaakupera, hatizivi zvakare kuti tinogona kuwana imwe variant here, ende zvakare variant iyoyo inogona kurwarisa vanhu kusvika papi. Asi chikuru chiripo ndechekuti manhambers evanhu vari kubatwa vakabatwa nechirwere ichi ari kuita kuti vanhu vakawanda vave nemasoja anokwanisa kurwisana nacho chirwere ichi pavanozochibata futi panguva inotevera. Saka tingangoti chirwere ichi chiri kuita slowly change from a pandemic to being an endemic disease.
Zvinorevei mukatsanangura?
Kana disease yava endemic, chinenge changowo chirwere chakapararira chinowanikwa chekuti vanhu vanenge vachingorarama vainacho. Ndinofunga kuti ndiyo hope yedu hombe yatinayo. Asi zvekare nyaya yemavaccines yagara iri kungoratidza kuti vanhu vakavaccinatwa nokuboostiwa vari kurarama zvikuru, vazhinji vacho vanorarama vasingatombonyanyi kurwara.
Muzvinafundo Davidson Saungweme vanodzidzisa paUniversity of North Georgia muno muAmerica vari parunare kuGeorgia kwakare naBlessing Zulu Studio 7. Zvichakadaro bazi rezveutano rinoti nezuro hakuna munhu akafa nechirwere cheCOVID-19 zvakasiya vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vachiri pazviuru zvishanu nemazana matatu nemakumi matanhatu nevanomwe kana kuti 5,367. Vanhu zana nemakumi mana vakabatwawo nechirwere ichi nezuro zvasiya vabatwa nacho kubva zvachatanga kupararira vave zviuru mazana maviri nemakumi matatu zvine mazana masere nemakumi masere kana kuti 230,880. Bazi rezveutano rinotiwo vanhu vabayiwa nhomba chekutanga vava mamiriyoni mana nezviuru mazana maviri nezviviri zvine makumi matanhatu nevatatu kana kuti 4,302,063. Vanhu vabayiwa nhomba yepiri vava mamiriyoni matatu nezviuru mazana matatu nemakumi matatu nechimwe nemazana mashanu nemakumi mana nevapfumbamwe kana kuti 3,331,549. Vanhu vabayiwa nhomba yetatu vava zviuru zvinomwe nezvina zvine mazana matanhatu nevaviri kana kuti 74,602. Hurumende inoti ine chinangwa chekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuti inyatsoshanda. Nengo dzebato reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC shanu dzapiwa mukana wekuti dzitongwe dzichibva kumba pamhosva yadziri kupomerwa yekurova nekubira imwe nhengo yebato iri. Muzvare Tokozile Muchuchuti ava nonzi vakaramba kubvisa zita ravo pakukwikwidza musarudzo dzekanzuro muward 4 kumasvingo sezvo vakanyoresa pamwe neimwe nhengo yebato vaAlec Tabe. Mutori wenhau Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Nengo idzi dzakasungwa nezviro mushure mekunge dzamhangarirwa nekumapurisa naamai Muchuchuti avo vakaramba kupa mukana mumwe wavo vaAlec Tabe vakadumwa nebato ravo vachiti vakabirirwa. Amai Muchuchuti vanoti pamusoro pekurohwa vakabirwa mari inosvika mazana mana nemakumi mana nemapfumbamwe emadhora ekuAmerica. Mutongi wedare Muzvare Grace Tupiri vati nengo idzi Muzvare Esnard Zishiri, Emma Chiriga, Garikai Mpandawana, Ropafadzo Tabe pamwe naMatthew Giani vadzoke kudare musi wa3 kurume vachibva kumba. Gweta revashanu ava vaOmen Mafa vekwaMutendi Shumba and Associates vati vashanu ava vari kupomerwa mhosva mbiri dzekutyora mutemo weCriminal Law Codification Reform Act chikamu 8913.
Vachinziwo nhengo dzekupomedzerwa mhosva yekuti dzakavarova nechitinha dzikavatorera pesi yavo yanga ine mari inosvika iyo 494 $ 3000 bond cellphone yavo uye gwaro ravo rekufambisa repassport. Zvinhu zvakaitika pamasvingo sezvisenda musi wenomination court musi wa26 January 2022. Saka tapinda mudare redzimhosva nhasi tichidaisa chikumbiro chekuti vatongwa vachibva kumba. Chikumbiro icho chinova chagamuchidzwa nemutongi wepamasvingo magistrate court vakazonzi ivo vadzoke kumadare redzimhosva musi wa3 March apo vachange vachitongwa nyaya yavo. Mawitness so far ava Muchuchisi ndivo mai Tokozile Muchuchuti vakazvimirira.
Mutevedzeri wemutauriri weCCC mumasvingo Muzvare Lima hachi vapomera bata rinotonga neZANU-PF mhosva yekupindira munyaya dzavo ichishandisa mutemo kushungurudza nhengo dzavo.
Isu seCCC inotungamirirwa naPresident Advocate Nelson Chamisa tikurwadziwa zvikuru nemutemo mashandisirwo ari kuita. Isu tinotsikanetsana mumba medu, ZANU-PF yotomhanya sunga hama dzedu kusunga vanhu ichiendesa kumakotsi. Ivo sonzorapfuura vakaita maelections avo muprovinsi yekutsvaga vatungamiriri vavo vakarovana. Vanhu hapana kana kunzwa kuti vakasungwa asi mapurisa aivo apo vangonzwa kuti anetsana vari kumanya kusunga hama dzedu kuenda kumakotsi. Saka naizvozvo ndokuti mutemo ngaushande zvakafanana.
Studio 7 yataza kunzwa divi reZANU-PF sezvo nhare yasachigaro yebato iri mumasvingo vaRobson Mavhenyengwa yanga ichiramba. Asi vamavhenyengwa vanogara vachiudza Studio 7 kuti bato ravo rinoremekedza mutemo nerunyararo. Vebato reCCC vanopomera bato reZANU-PF mhosva yekuita mhirizhonga kunhengo dzavo uye kushandisa mapurisa kusunga nhengo dzavo. CCC inopomera nengo dzezanpf mhosva yekuponda nengo yavo vanyachazambe mawere gore rapera kwagutu uye mhosva yekupamba imwe nengo yavo vaJohn Mpanduku kwemazuva maviri kubhikita mwedzi wapera. Zvichakadaro gweta riri kumirira mhuri yavazhambe vamateni mureri pakusungisa nhengo dzezanpf dzinoti dzakaponda mumwe wavo vanoti nyaya ichiri kuenderera mberi kunyange mumwe mukuru webato iri vaipomerwa mhosva iyi vabhasta mafiyo vakashayika.
Havana kungopa vakaenda kundoripota nyaya yavo pavakanga varoka. Havana kureportera munhu wani, vakareportera vanhu vanga vakati wande vane chitsama vavaiti ndovanga vavarova nedanda apo pavakazwe rakazokonzera kuti vasvike pakushayika kwavakaita. Saka nyaya yedu isu tiri kuramba tichienda mberi nayo nokuti tinoti vanhu vose vakaparticipata imomo, vakaparticipata pakurova vachambe, vanofanira kuti vasungwe. Kana pazoonekwawo kuti Mushakabvu waiva pati yevanhu ivavo kana akafawo papirawo pano pasi kwaari, but kune vanhu vanenge vaka Sara nofana kuti vawanike vachienda kumatare edzimhosva vachindotongwa mhosva yavo kana vachichenurwa vochenurwa, asi kana vakabatwa nemhosva voita kuti vapuwe mutongo wakaenzanirana navo.
Vamafiyo ava vakashayika munjodzi yemugwagwa kwacho hambake kwagutu svondo rapfuura vakavigwa musi wa8 pamasungo provincial heroes acre mushure mekuita gamba redunhu nehurumende. Vamafiyo vaimbova kanzura wezanupf ward 33 kwagutu uye sachigaro webato iri mudunhu iri mushure mekusiya basa muchiuto gore ra2004 vanonzi ndivo vaitungamirira vechidiki vezanupf avo vakabata vazhambe vakavarava zvekuita kafira mberi. Ndakamirira studio 7 masungo, ndini Godfrey Mtimba.
Zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Komiti iri kuongorora mhirizhonga yakaitika padare reparamende recapitol muwashington dc apo vaive mutungamiri wenyika yeamerica vadonald trump vairamba kutambira zvakabuda musarudzo inoti iri kuda kubvunzurudza chimwe chipangamazano chavo vapeter navarro avanonzi vainge vari pane vamwe vaitaura manyepo nezvesarudzo yakakundwa nava Joe Biden. Asi mashoko kuvatori venhau vanavharo vanoti komiti iyi iri kungotsvaka uta nemugate. Dare recongress remuamerica rinoti riri kufambira mberi nebhiri richatemera zvirango vakuru vakuru vehurumende muethiopia vari kupomerwa mhosva dzekutarisa kuti vanhu vari munyika iyi vapiwe rubatsiro rwemishonga nezvekudya mumatunhu ane hondo. Kushandiswa kwemutemo uchinzi unotarisa kuti munhu abuda mumba maani munyaya dzezvematongerwo enyika inonzi yave kuonekwa zvakare mugadziriro dzesarudzo dzemabi elections dziri kuitwa musi wa26 Kurume, apo vebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vari kunyunyuta kuti vari kurambidzwa nemapurisa kuungana kuti vatsvage rutsigiro, asi vebato riri kutonga vezanupf vachibvumidzwa kuita madiro aGeorgina. Bato rinopikisa iri rinoti mutungamiri waro vaNelson Chamisa vakatadziswa nemapurisa kuenda kuvulawayo kunosangana nenhengo dzavo, uye nhengo dzaro dzakasungwa kugweru mushure mekuungana. Nhengo dzeCitizens Coalition for Change dzinonzi dzakarambidzwawo nemapurisa kuungana muHighfield muHarare pamwe nekwaMutare kuti dziite zvirongwa zvebato radzo. Bato iri rinotiwo nhengo dzaro maguta nemadhorobha akasiyana-siyana dziri kushungurudzwa nemapurisa nekuda kwekuti dzinenge dzakapfeka ruvara rwebato rweyero. Nekune rumwe rutivi, mutungamiri wezanupf vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kuita musangano uri kunzi nezanupf uchange uri mukuru zvisati zvamboonekwa mumusha weEpworth zvisina dambudziko. Izvo zviri kunzi nevanopikisa zviri kupa bato riri kutonga mukana uye kunyima vamwe. Hatina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi sezvo takundikana kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata meya veHarare vakambomiswa basa uye vari munyori anoona nezvekutongwa kwematunhu mubato reCCC vaJacob Mafume pamwe nevechidiki vebato rezanupf mudunhu reHarare vaAlex Gakanje. Tatanga nekubvunza vaMafume zvavari kunyunyuta nazvo.
Zviri kutishamisa muzvirongwa zviri kuitika kuti mapurisa vari kuita sekuti vava mayuzi erimwe bato, ari kudzingirira vanhu vedu vakapfeka yellow pese kwavanoona yangova madiratifange hausikumbo wishisa kuti varoda kuita sei kana mati ngatichikambe nei mari dzakapemba tese tine makandidates tese tinofanirwa kuhurukura nevanhu tichivataridza zvatakavanakira nezvatakavashatira asi ivo vari kurwisana neCCC nepati yedu yeyellow itsva iyi nekungoti ndiya vachamisa vana muonzora vari kutendedzwa kuungana ZANU-PF iri kutendedzwa kuungana isusu toda kuunganidza ruzhinji rwevanhu vobva vaita taka nesu tiri kuti zeki kana nguva yemaelections yadaidzirwa vanhu ngavave nefreedom yokuchetera nekunyenga pfungwa dzevanhu
vagakanje nyaya yatiri kutaura iyo mainzwa nemashoko ataurwa navamafume pindurai tii
handingongoti kune munhu akakwana anorambidza bati isingaexisti kuita harlini vanoti vakarambidzwa vanhu vakapfeka yero vakamhanyiswa vakanyatsorambidzwa pfupi chamisa kwaaida kuenda kuguruva ikwacho kwaakarambidzwa ino dambudziko revanhu ava nderekuti zvino vakaunganidza vanhu vanhu vakaregera kuuya vanokupomera mapurisa kana kwanzi kune rali kana kuti public gathering polisi hairegedze kunge iri panzvimbo basa repolisi rainounganira hakusi kusunga vanhu vari kuita rali kuti musakanganiswe because kune mutemo unorambidza maindividuals kudisrupta public gathering zvino because macriminals ka vagara vanongotyora mutemo pavangoona mupurisa vanotiza asi ndianiwo panyika pano angarambidza bato rinonzi TCC kuunganidza vanhu zvonzi hanzi munhu akapfeka yero ari kusungwa vakangoona bavha zvai yakapfekawo yero yasungwa yatova nhengo yavo chero munhu mupostori akapfeka gemenzi reyero atova nhengo yavo zvakaoma
vamafume
uyu munhu anogara muzimbabwe ro nokuti pose pose togona kunge tichitaura negakanje risingagari muzimbabwe nyaya iripo panapa ndiyekuti vachibaya nevamwe vavo vakasungwa mugweru vanga vari meya vegweru vamapombe vakasungwa mugweru vakatendeswa kukoti vaita meeting neroad show kuhaifiridzi vana hondo vachidziva vakastopwa vachida kuita meeting kwamutare vanhu vakastopwa vachida kuita meeting anogoti party haiexisti iyo ichikontesta mumabyelection iyo ine makandidati
ndikupei mubvunzo wamafume ipapo kuti imi munenge makumbiro here kana kuzivisa mapurisa kuti muchaungana
tinenge tavaudza plus futi kana zvazarurwa election period panopera nomination panenge paakutarisirwa kuti vanhu vanoita madoor to door macampaigns tinoita mastakeholders meetings nemapurisa tine tsamba dzatinovanyorera tichivaudza kuti tiri kuita madoor to door tiri kuita maroad show tiri kuita marali asi unowana vakaungana ipapo vachidzingirira vanhu instead yokunge vachibatsiridza vanhu kuti vaite kodzero dzavo
vagakanje ZANU PF iri kutya here sarudzo zvinoita kuti imbunyikidze vanopikisa sezviri kutaurwa izvi
mukoma uyu munhu watitaura naye ane confusion ari kuti vanhu vakasungirwa kuda kuita rali ari kuti meeting dai agona kunyatsotsanangura kuti vakasungwa vaida kuita meeting inoti vadaita rali because rali nemeeting zvakasiyana zvino pamwe pacho ari kumboreplacea the word rali with the word meeting oconfusa the word meeting na word rali anyway mhinduro yangu inodai mukoma kana muchida kuita ungano mapurisa anotouya panzvimbo dambudziko revanhu vaana mafume ndere pamuromo pekuti pavangoona mapurisa vanotukirira mupurisa haregedze kuuya pamunoungana chero vechechi kuchengetedza imimi muruda kuita musakazi saka ivo vakangoona mapurisa nekuti vane mhosva dzekuinsaita vane mhosva dzakawandisa vanobva vatovhunduka votiza ZANU PF haigone kutya maelections ebato rayakabva kudya muna 2018 rayakadya muna 2013 tikavadya 2008 tikavadya 2002 vakomana tozotya TCC tisakadya simisi
vamafume mune matare hamuri kutorawo here sebato panyaya iyoyi kungava kuenda kumatare kana kuenda kuzeki kwacho
tichataura nezeki nevakurukuru vezeki kuti mapurisa apinda mudariro achitora divi ende murume uyu anofanirwa kuziva kuti rali nekumita zvinhu zvakafanana nokuti parali akaenda kudefinition ecoming together where people gather where people meet saka kana akabatira chirungu pamusoro ngaasataridza kusaziva kwake kune vanhu vazhinji hapana kana confusion
vagakanje munoti nematanho ari kurongwa kutorwa
tiri kufarira kuti vaakubvuma kuti zeki iri pamutemo uye zeki yakavimbika uye zeki yakatwasanuka uye zeki inofanira kuimbwa nayo ndafara zvikuru nemaripoti ravarada kuzeki ndafara zvekare kuti havasi kuramba kuti sarudzo dziitwe dzichikondaktwa nezeki ende vanotori nekonfidensi yekuti zeki inokwanisa kuita maelections havanohwina ivo ndongotarisira kuti patichavadya musi wa26 vasazopomere kuti zeki yarika nekuti nhasi vatiudza kuti vanovimba nayo
havanga vari nhengwe vechidiki mubato rezanu pf mudunhu reHarare vaalex gakanje manzo zvakare kubva kunengo yeCCC uye vari Meya weHarare akambomiswa basa vaJacob Mafume. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare neStudio 7. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kuStudio 7 at viewwenews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.viewwishona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
So kuizika tisenda baku VOA Njebele. Amachono zisobo, sela mugela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Hola mugela kustudio 7 ngenjabulo ngolwesine mhlaka 10 kuNhlolanja 2022 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uthi usemise umsebenzi ababalisi abaphakathi kokukhalala umsebenzi okwenyanga ezintathu bengaholi.
Ngoba izinto ezifunakalayo ziningi njalo le mali ayikho. Ngokunye okuzabangela ukuthi abantwana bahambe bengelanto ezikwanileyo, ngoba kithi ama-day scholars besingakwazi ukuthi umntwana uyafunda ngaphi, ngoba indawo idingwa ngama-results.
Abazali abalabantwana abaya ku-form 1 bathi babhekane lobunzima ekutholeni indawo. Amalunga e-Citizens Coalition for Change amahlanu amiswe enkantolo yemaswinko namuhla akhululwa ngesibambiso se-bail. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende uthi ababalisi abakhalale umsebenzi kusukela ekuvulweni kwezikolo ngomvulo sebemiswe umsebenzi okwenyanga ezintathu kungelaholo abalitholayo. Lokhu kwaziswe ngumphathintambo obona ngezemfundo yeprimary lesecondary uNkosikazi Evelyn Ndlovu kumbiko awethule namuhla. Uthe njalo ababalisi laba akumelanga baphazamise uphenyo oluza kwenziwa nguhulumende phezu kwalolu daba. Ababalisi abanengi kabayi emsebenzini ngoba besithi kumele bengezelelwe iholo. Lanxa abanye bamukele ukukhwezelwa kwabo iholo leli ngesilinganiso samachumi amabili ekhulwini, abanye balokhe bengayi emsebenzini besithi incane kakhulu limali. Kusenjalo abazali abalabantwana abaya ku-form 1 bakhala ngobunzima abahlangana labo ekudingeni indawo. Kubika ubathabile Masuku.
Ugatsha lwezemfundo luthi uhlelo lokupha abafundi indawo zika-form 1 luqhubeka kakuhle njalo izifundo kumele ziqale ngomvulo ozayo mhla ka-14 Nhlolanja. Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo uMnumzana Thawungana Ndoro uthi amalungiselelo abazavula izikolo ngomvulo ahamba kuhle.
The enrollment for Form 1 is going on well, and we expect them to start school next week on Monday. Day scholars are being enrolled as well as board exams.
Ukulungiselelwa kokuvulwa kwezikolo abaqala uForm 1 kuqhubeka kuhle. Sikhangelele ukuba bayaqala ngomvulo bonke abafunda behamba nsuku zonke kanye labahlala khona.
Unkosikazi Sithandazile Mabhena olomntwana uyaqala uForm 1. Uthi isikhathi sibe silutshwane ukuthi balungiselele.
Ngoba izinto ezifunakalayo ziningi njalo le mali ayikho. Ngokunye okuzabangela ukuthi abantwana bahambe bengelanto ezikwanileyo, ngoba kithi ama-day scholars besingakwazi ukuthi umntwana uyafunda ngaphi, ngoba indawo idingwa ngama-results.
Unkosikazi Thandeka Nsingo, omunye wabazali, uthi isimanga yokuthi bayajujumezelwa ukudinga indawo khona kungela ababalisi ezikolo.
kusizisa ubuhlungu ukuthi uhulumende kalanembezi ischool fees uyasifuna ukuthi ubambise indawo kodwa ababalisi abekho esikolo kathesi nxa sikhangele asikwazi ukuthi bazafunda kumbe we are just donating imali ezikolo lakuhulumende.
Umnumzana Ikhel Ncube, umgcini sikhwama wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe National Educators Union iZineo, uthi iholo elikhulunywayo elibikwa lingezelele liyinhlekisa.
I-20% imali elutshwana kakhulu kukhangelwe umholo onalo utitsha awuholayo kathesi. 20% vele kuyafana lokuthi igovernment ayenzanga lutho. Ngenxa yalokho kunzima ukuthi abantu bangakhuthazwa ukuthi babuyele emsebenzini. Kholo futhi kuthiwa abantu bazathenga izimoto. Imali yakhona yena leyo vele siyiholayo ayisoze yenelise ukuthi umuntu ayiraise enough ukuthi athenge imoto. Kwesinye isikhathi ngapha igovernment iye ebambe imali ukuthi abantu bathole imali zokusebenzisa ibe sisithi inike i-facility zokuthi basebenzise bazi-improve. Akula kuzi-improve umuntu azakwenza ngemota asoze ayithenge ngoba igovernment ibambile imali abantu bengenelisi ukuthi bathenge imali. As long as abantu behola amabhondi besiyathenga ama-US dollar ngawo kwenza ukuthi vele kube nzima ukuthi benelisi ukuthi benze izinto abafuna ukuzenza.
Umnumzana Themba Kuyemoyo, isikhulumeli se-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, uthi ababalisi lokhe bezihlalele emakhaya abo.
Kuyasethusa ukuthi uhulumende alethe njengoba sesibonile umbiko wakhe. Sizaxoxisana lamalunga ethu ukuthi sizwe ukuthi bathini bona ngayo njengoba kuyibe sibamele. Kodwa-ke okukhona okumqoka ababalisi kabenelisi kuye emsebenelisi ukufundisa belambile kabenelisi ukuhamba begqoke impahla ezidabukileyo ngokunjalo ababalisi lokhu belapha abahlala khona bazaze baye ezikolweni nxa uhulumende sebanikeze imali ethengayo.
Abenhlanganiso emele abaphathi bezikolo eZimbabwe National Union of School Heads bakhiphe umbiko besala ukwamukela imali eyengezwe ngumphathi wogatsha lwezemali usikhwicamfundo Mthuli Ncube. Inhlanganiso le isikhuthaze umqhatshi wabo ukuba atshengise ukuzimisela ngokukhangela izikhalazo abalazo. Kumbiko lo, abaphathi bezikolo bakubeke sobala ukuba akula nguquko ekhona mayelana lokubuyela emsebenzini ngaphandle kokuba iholo labo libuyiselwe lapho elalikhona ngomnyaka ka-2018 lamadola amakhulu amahlanu lamachumi amane emali yeMelika, i-$540. Imizamo yokuxhumana lomphathi ntambo obona ngezisebenzi zikahulumende usikhwicamfundo Paul Mavima yehlule ngoba echaze ukuba usemhlanganweni ngenelizwi ukuphendula imibuzo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change amahlanu amiswe emthethwandaba kamantshi yemasingo namuhla esetheswa icala lokutshaya omunye wawo. Unkosikazi Thokozile Mutshutshuti ongomunye wabazamela leli bandla ku-Ward 4 kukhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa ngenyanga ezayo. Abahlanu laba bakhululwe ngemali yesibambiso i-bail, kubika umlondolozi Ndlovu.
Abahlanu laba ku-Esnat Zishiri, eMachirika, Karika Impandawana, Ropafadzo Tabe, Lometsu Kiani, bamangalela emapholiseni unkosikazi Mutshutshuti, bahle babotshwa izolo. Unkosikazi Mutshutshuti uthi phezu kokutshaywa watshontshelwa imali efika amadola afika phose amahlanu emelika, $449. Umantshi Grace Tubiri weMasingo wethule isinqumo sokuthi amalunga awe-CC lawa avunyelwe ukuhlawula isibambiso sebail njalo baphenduke mhlaka 3 Mbimbitho edale. Igqwetha labo umnumzana Owen Mafa owenkampani yawo Mutendi Shumba and Associates uthi abahlanu laba bethethwa amacala amabili okwephula umthetho we-Criminal Law Codification Reform Act isigaba 89 lesigaba 113.
Zveshuwa ndinigweta rangarishimirira nhengo ze-CCC Citizens Coalition for Change ze-Ward 4 kumasvingo urban.
liqiniso ukuba yimi engimela abantu laba bebandla le-CCC kuward 4 edolobheni leMasingo bakhangelane lokwephula umthetho wokushaya umuntu nokushaya umuntu obamangaleleyo laye ulilunga lebandla leli.
Uqhubeke esithi abahlanu laba baphiwe imvumo yokuthoniswa besuka ngekhaya. Umsekeli wesikhulumeli se-CCC eMasingo unkosikazi Lima Hachi wethese ibandla le-ZANU-PF icala lokuphendulela udaba lolu isebenzisa umthetho ukuhlukumeza amalunga ebandla lakhe. Imizamo yokukhulumisana labecele le-ZANU-PF yehlule ngoba ucingo lomphathintambo webandla leli eMasingo umnumzana Robson Mavenyengwa belusala ukungena. Le mbiko ethunyelwe kumakhalekhukhwini enkundleni e-WhatsApp ibingaphendulwa, kodwa umnumzana Mavengwa uhlala etshela intatheli izindaba ukuba ibandla lakhe liqakathekisa umthetho welizwe ngalilani lokwenzakala kumabandla aphikisayo. Abebandla le-CCC bethesa ibandla le-ZANU-PF icala lokubangela udlakela lokusebenzisa amapholisa ukubabopha. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Ugatsha lwezempila kahle luthi akekho obhubhileyo nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, kodwa luthi kutholakale abedlula ikhulu 140 belo mkhuhlane lo. Asebehlatshwe ijekiseni yokuvikela lomkhuhlane eyakuqala sebesedlula izigidi ezine 4.3 million. Asebehlatshwe esibili baphezu kwezigidi ezintathu 3.3 million. Asebehlatshwe esithathu bona bedlula inkulungwane ezingamatshumi ayisikhombisa 74,602. Uhulumende usevumele ikhansili yakoBulawayo ukuthi yethule uluhlu lwendleko zayo ibhajethi yalonyaka eyamadola eZimbabwe edlula kancane amabhiliyoni angamashumi amabili 23.8 billion. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Izakhamizi zikhala ezimathonsi ngebhajethi yakoBulawayo zisithi sezizaphila nzima okudlulisileyo ngoba zingasoze zenelise indleko yokubhadalela imithelo yemisebenzi kamanisipala egoqela eyamanzi. Isakhamuzi sakoBulawayo unkosikazi Cora Ndebele uthi ukukhuphuka kwemithelo kakhansili kuzabaphilisa nzima.
Ukubonile sibili ukuthi ibhajethi kasithi kansili wakoBulawayo been approved uhulumende ukubana i-increase ye-150% eza affect izakhamizi nabahlali, okutsho ukubana ama-rates will be increased ye-150%. Lokhu kuyabonisa ukubana uhulumende kasinakekeli thina njengezakhamizi zakoBulawayo labahlali kasibakasodolobha ngoba impilo liqhubeka isiba nzima, izivunke ziyakhwela kodwa imiholo yabantu ayingezeki.
Ilunga lezakhamizi eyeBulawayo Residents Association umnumzana Benny Moyo uthi bona babevele bengayamukelanga ingakayi lakuhulumende li-budget.
Sibonile i-budget le-approval yakhona ephumileyo, kodwa sikwazi thina njengezakhamuzi izilethwe yithi sasingayamukelanga. Sasile izinto eziningi ezingasisuthisekiyo, lokhu kuhlungu ngoba indlela ekukhweswe ngayo kanti-ke nomumo umnotho welizwe awumuhle.
Isikhulumi se-council yakoBulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu uthi bakhuphule inhlawulo yemithelo eminingi ngenxa yokuqansa kwembadalo yezinto ezithile okwengeze indleko ze-council.
Uma sikhangela ibhajethi ka-2022 siyananzelela ukuthi idolobho lakoBulawayo la afekthwa ngezizathu ezithile ukuthi izinto zikhuphuke. Okwakuqala siyakhangela ukuthi ngalesi sikhathi esiphila ngaso kule COVID-19, singathi i-COVID-19 pandemic also had a negative impact emsebenzini kwe-council ikakhulu nezimali zethu zayehla. Sasesikhangela futhi i-exchange rate lapho esabona khona ukuthi idola yethu uma silinganisa namanye ama-currencies yayehla. Njalo sena manje ukuthi ngasikhangela i-exchange rate ama suppliers kumbe laba esithenga khona impahla abaningi bayaprice ama products abo nge-rate esetshenziswayo kumkambo omnyama kumbe i-black market rate.
Imithelo iyaqansa ngamakhulu amane lengxenye ekhulwini 150% kuthi indawo zikakhansil ezisetshenziswa nguZulu zona zizaqansa ngamakhulu amabili lengxenye ekhulwini 250%. Inhlabathi ethengiswa yikhansil iyakhuphuka ngamakhulu ayisithupha ekhulwini 600%. Osekushiye uZulu ekhathazekile ethi ukuqansa kwemithelo yekhansil kuzabaphilisa nzima ngoba akusahambelani lenzuzo. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ikomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi ihlangane leziphathamandla zezigodlo zakwamanye amazwe eziseHarare namuhla izichasisela ngamalungiselelo okhetho oluzayo olwama-by-elections. Kasenelisanga ukuthola ulwazi lokuhlafunwe kulomhlangano ngesikhathi sisiya emoyeni. Likomishini ithi njalo namuhla iqinise inhlelo zokufundisa abantwana besikolo ngalolu hlelo ngendlela yokubakhuthaza ukuthi bavote. Kusenjalo unkosazana Visitor Ndebele omunye ozancintisa kukhetho lwamakhansila enjube kobulawayo kuward 12 engowebandla le-MDC Alliance usichazisela ngamalungiselelo akhe.
Ngiyabonga mama, mina nguVisitor Ndebele ngihlala kuward 12 lapho engikhontesta khona as ukhansila. Ngeke ze ngitho angaqalisi kodwa kungena kuground. Kodwa okukhona vele nxa singakhangela phakathi nakwezakhamizi, ngokuthi mina vele ngisebenza phakathi kwezakhamizi ngiphakathi nako ikakhulu egrupini yabomama lapho engikhona ngibambe isayidi lokuba ngusekretari kukhithi labomama. Omama bonke bayangithembisa ukubana balami kulolu khetho ingazo oluningi ngoba angikaqalisi ukungena ngisazama ukulungiselela. Siyazi ukubona ma usiya kukhetho uhlangana lokunengi siyazi luyalungiselelwa kakhulu ukubana uyenze lokhu lalokhuya. Okwakhathesi bengakaqalisi kodwa umphakathi walapho engikhona bayangamukela ngingakangeni lakibo. Abanye bayangilanda bangitshela ukubana silawe ngingazi ukubana baleqiniso okungakanani khona lapho.
Kahle kahle kuyini okhangelele ukuthi kungabe kuhlupha njalo kufuna ukulungiswa njalo kuzaba lula yini?
Ikakhulu mina belesifiso sokuncedisana labantu abasebekhulile ukuthi bancedise kakhulu ngoba kulezi nsuku sikukhangele ukubana kulobuzima obungakanani ebantwini abadala. Kunzima kithi abatsha kodwa ebantwini abadala kuba nzima kakhulu ngoba baningi abantu abakhulileyo kuleyana indawo abadinga ukuncediswa kakhulu ekuphileni okungokwabo. Angeke ngitsho ukubana kulula ngoba siyazi le nto ukubana libhora. Kumele nxa ungumuntu uphakathina komjaho ofana lalo ube ufake izipesi ezimbili, you win or you lose. Yikho kukhona engilakho okwamanje ukubana yikho kumele ukuthi ngibhekane lapho. Kodwa yebo sengingazitshela ukubana ngizawina ucina ungasawinanga kodwa ngithiye izipesi ezimbili ekusebenzeni kwami phansi. Kodwa ngokuthembisa kwabantu ngingazinika isibindi ukubana ngizanqoba. Okunye sikhangela nalezi ndawo zakhona phana eziningi kulezi ndawo laphana nxa ngabe uNkulunkulu engiphile kulezi ndawo ezidingakala ama-toilets ezinathelwa amatshwala. Zidingakala ama-toilet ngoba siyakhangela ama-vendors especially indawo zemagrosa bayabehleli phandle kuthanjiselwa phandle. So kuthanjiselwa lokhana siyakubona ukusuka kugcina sokusiba ngama-bacteria ekudleni esikudlayo thina. Sibe kubana sicele yona i-government ngokwayo ukubana isincedise ezindaweni ezinjalo kuzuzakala ama-toilets ukuze singatholanili lama-bacteria asuka ezindaweni ezifana lezi lama-bacteria store lapho kunathela khona abantu ufica bephonga uchema ubethambisela yonke indawo. Yikho engakuphendula ngayo engakhuluma mama ekugcineni yikho khona lokho.
Lo ngonkosazana Visitor Ndebele omunye wabancintisa kukhetho lokudinga ozamela uward 12 eNjube kobulawayo. I-Studio 7 isikhulume labanye abesifazana ababili abazancintisana lonkosikazi Ndebele abathi unkosikazi Lilian Mlilo owebandla le-Citizens Coalition for Change kanye lonkosazana Esnat Khumalo owebandla le-Republican Party of Zimbabwe. Ulife Talk namhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela okwenziwa ngabesifazana ukumelana lomkhuhlane we-COVID-19 kanye lokulungiselela ukhetho lwama-by elections. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ele-Britane lithi kumele ele-Russia likhulumisane labanye amazwe kulungiswe konke okulihluphayo, hathi ukuthi lihlasele ilizwe le-Ukraine. Lithi inhlanganiso ye-North Atlantic Treaty Organization kumbe i-NATO izimisele ukuvikela ele-Ukraine lingahlaselwa ngele-Russia. Unkosikazi Liz Truss, umabhalane omkhulu wakwele-Britane okhokhela uhlangothi olubona ngokudlelana namanye amazwe, uthi wenze umhlangano namhlanje lomnumzana Sergey Lavrov wakole Russia bakhulumisana ngodaba lolu. Benze lokhu ngesikhathi ele Russia lizilolonga kwele Belarus, lapho elisebenzisa khona imibhobho emikhulu lilungiselela ukuba lingahlasela ele Ukraine. Lokhu kubikwa i-Associated Press. I-Reuters News Agency ibika ukuba inhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni wonke jikelele, i-World Health Organization, ithi amazwe amaningi kuzwekazi le-Afrika azama ngamandla wonke ukulwisana negciwane le-COVID-19. Ukukhela i-WHO kuzwekazi le-Afrika, unkosikazi Mashidi Zomoiti uthi sebefunde okuningi abantu kuzwekazi le-Afrika ngomkhuhlane we-COVID-19. Ngakho-ke uthi kuyiwa phambili bazakwenza ukungcono ekuvimbeni ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Uthi sekule mikhakha eminingi egciwane le-COVID-19 siyaqhamuka kuzwekazi le-Afrika.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change likhala ngokuthi liyehluleka ukukhankasela ukhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa mhlaka-26 ngenyanga ezayo ngoba amapholisa ebopha abasekeli balo njalo ebalisa ukwenza imihlangano. Lithi umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa waliswe ukuya kwenza umhlangano kobulawayo njalo abanye abasekeli balo babotshiwe endaweni esifana leGweru esetheswa icala lokwenza imbuthano yokukhankasela ukhetho engelamvumo yamapholisa. Abebandla likaChamisa bathi amalunga abo abotshelwa njalo ukugqoka imvunulo yebandla elombala olithanga, kodwa athi abeZANU-PF kabahlutshwa ngamapholisa. Umkhokheli weZANU-PF uMongameli Emmerson Mnangagwa uza kwenza owakhe umhlangano e-Epworth ngempelasonto. Sixoxele lunga leZANU-PF umnumzana Joseph Chuma endawonye loncintisa ukuba ngukhansila webandla le-Citizens Coalition for Change kobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Okwenzakalayo eZimbabwe kuyadanisa kakhulu ngoba leli bandla lizithi liyabusa leli likaMnangagwa leli ekuthiwa iZANU-PF lithi liyabusa lilosekelo, kodwa liyavimba amanye amabandla ikakhulu ibandla le-Citizens Coalition for Change elikhokhelwa nguNelson Chamisa ukuthi-ke lenze imihlangano, lenze ama-activities alo, lingene ebantwini likhankase. Liyavinjelwa, liyanqabelwa, kodwa-ke eleZANU-PF ibandla silibona likhululekile. iZANU-PF lite yabomonzo asiyiboni ikhululekile. kuhinjwa kupeli wanza likokelo wa Advocate Nelson Chamisa Alicize and Coalition for Change. Kutu wake ngezi inze la bangarele wenza wesiti wa mngabe la kutu wake ikumkangase la kona loo kwa wantu babu nantelele unku wenza galayo 2023 ya wantu waza kulume balotini ke uza ngeno ka Chamisa ke owa wenza uza mungu mvimba kasoze usize lo.
Vavuchuma nansi ndaba kuthiwa amapolisa asekela ibandla lenu leZANU PF.
Ukuqala evunumana sikufake sobala ukuthi indawo lendawo zonke kulomthetho okhona omele ulandelwe. Indaba zembusazwe lezi indaba zamaparty kuyazakala ukubana nxa ufuna ukwenza imikhankaso nemihlangano le ethize uyayenza lokho kodwa kona udinga iclearance emapolice the local police station lapho uyabufuna ukwenza khona umcimbi wakona lowo ufuna ukuwenza. Thina njengeZANU PF asikaze sikweqe konokho ngoba mhlawumbe siyibadlela ibusayo hayi nxa sifike esigabeni size sifike ku-local police station siyobika ubana bakithi sicela imvumo sifuna ukungena lapha silo silomkhankaso kumbe silomhlangano kumbe siledili kumbe kwini oyabe kukhona kodwa siyabika lokwana kwenzela ubona amapholisa labo bebekwazi ubana hayi esigabeni sabo esithize kulabantu abathize abazabe sizinto ebefuna ukwenze naleyo khona kwana kuncedisa ku-security sector ukwenzela ukubona noma kulento engafuna ukuvuka bavele babe sebeqaphele kudala bekwazi ukubona siphakathi siyasebenza senza into esiyenzayo phakathi khona pha.
Naso babundlovu lina liyabhudlukela kuphela yini kaliwazisa amapholisa?
Amapholisa siyawazisa ngokomthetho uthi kumele siwazise amapholisa kodwa kabalalungelo ke ukuthi bayale ukuthi umhlangano enzi okwabe ukwaziswa ukuthi kulomhlangano othile kumele wenzakale. Kasi yenzi umhlangano singabazisanga siyabazisa ukuthi kuzaba lomhlangano nje kanti samapholisa akwazi ukuthi isikhathi sokukhampenela ama-by-election nxa bebona abantu bevota befaka ama-posters ebengena dodo becela-ke usekelwe-ke ebantwini akudingakali ukuthi kuzeku-aplayelwe lokho kutshelwa amapholisa into evelisazakala eyenzakalayo kodwa-ke nxa sizaba lomhlangano ozaba ku-public place amapholisa siyawazisa esikhathini esiningi ajayele ukuthi ayale nxa-ke umhlangano lowo wenziwa ibandla le-Citizens Coalition for Change elikhokhelwa ngu-Advocate Nelson Chamisa. La amanye amabandla iZANU PF labazawa beZANU PF bavunyelwa sibabona nje besenza abafisa ukukwenza loba yisiphi isikhathi kodwa thina-ke sabe sifakile i-application-ke amapholisa angasivumeli ukuthi senze lowo mhlangano so yikho siyabona ukuthi hhayi kule-selective application of justice elizweni lele leZimbabwe kodwa-ke hhayi kuthiwa selidumele emansumpeni mbe kuthiwa ingungu akhala kakhulu-ke iyabisiza kabuka sibona yani ngo-2023 zadabuka ingungu le sikhala kakhulu.
Ye, naso babuchuma kuthiwa ngo-2023 kalidobhi lutho la kuma-by-elections la abuyayo ngenyanga ezayo bayakhuluma ubaba uNdlovu bathi kalisoze lithole lutho.
Esikhalangeni bathi kona topela tobona ngapha kithi endebeleni bathi kona hayi abajuma bazawuchutha phambili okusalayo u-26 manje seseduze uyafika njalo okusalayo u-2023 laye seseduze futhi uyafika sizabafundisa-ke abajaha lawa ukuthi heyi iZANU PF yiphathi endulo iphathi e-revolution yiphathi ongasuke pho kuyidla nje ngokubona ama-twitter emaningi usibona nto hhayi vele sesishaye wadlula le ingungu leyi angazi isigogo sakhona isigogo senyamazana bani ayidabuke ngihle yaqalaqale kakhulu sikalakala sibi kakhulu bona nto izadabuka but uzabona phela iloku ihamba phela kudu avela sipheli moya banubona sambeni sibona.
Baba Ndlovu siyazi ukuthi uyancintisa lawe kukhetho lwamakhansila kobulawayo uhamba njani umkhankaso njalo kuyini okuthembisa abantu abazavota?
Umkhankaso wethu-ke ku-8 kobulawayo ayuhamba kuhle sikhuluma kunje nje siyabhoda sifaka ama-posters ke kwade-8 ngubo yenjamzilikazi Stone Groove le-Barberfield nge-Saturday sizenza i-official launch ye-campaign emagrounding ngubo yenja e-bus stop nxa usanda kudlula evali khonaphana longuluveverot.
Baba Chuma,
ngizwe umalume wami lapha esithi uyakhankasela aba ngukhansela njalo bayalotsha ngesaladi bekufundikiza ukuthi kanti malume kuyabe kule nyama yina sengiqala ukuwosa vele funa ukubuya ngabantu bakhokhaizowosa lawo kanti mna ngoyamiirigali yephelekileyoiiiZANU PF kundiyiqetanyana le nyama lami ngizilele ngishaye phansi malume.
umnumzana Joseph Chuma lilunga lezano PAF ubexoxa endawonye loncintisa kukhetho lwamakhansila kobulawayo emele ibandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Edwin Ndlovu. Kwanele likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30 yimi uNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-6:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.